Opposite DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pakati pokufamba tichakarutsi giro tichakarudzi show vanoridzi motikari mapurisa auya akapakatira zvombo zvinosanganisira maAK-47 vaine matie gas vaine imbwa dziya dzavanoshandisa vachirumisa vanhu vakatora makii emarura kwavaza 15.
Mapurisa mugweru nezuro akasunga vatsigiri veCitizens Coalition for Change vakange vachitsvaga rutsigiro rwesarudzo dziri kuuya mwedzi unouya.
Zuva ranhasi izuva rokusuwisa, izuva rinotsamwisa. Zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Varayiridzi vaida zvikuru kwazvo kuti zvikoro zvivhurwe mune zvakanaka.
Zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nhasi, asi varayiridzi vachiti havana mari yekuendesa kubasa. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti Sangano reZimbabwe Electoral Commission harisi kushandira vanhu zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mugweru akasunga nezuro vanhu vazhinji mushure mokuvhiringa kutsvaka rutsigiro kwavaita nebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya, avo vari kukwikwidza kuva mumiriri webato iri muparamende, vaudza Studio 7 kuti vatsigiri vebato ravo vakanga vachityaira motikari dzavo vachitsvaga rutsigiro apo mapurisa akavavhiringa ndokutora makii emotikari 15 pamwe nekusunga vatyairi 15 vakanovharirwa kukamba yeGweru Central, vamwe vakavharirwa kukamba yeMkoba 1. Tabata vachibaya kuti tinzwe zvizhinji.
Muzuva rane zuro tanga tichitenderera musha weMukomba tiine dzimotikari tichiti ainonziyo pachirungu rodhisho tichitsvaka rutsigiro sezvo tiri panguva yekutsvaka rutsigiro takanangana nemaby election ariko musi wa26 March. Taatenderera musha wese weMukomba tine dzimotikari dzingaisvika kuma70. Tiri pakati pokufamba tichitsvaka rutsigiro tichita rodhisho vanori dzimotikari mapurisa auya akapakatira zvombo zvinosanganisira maAK-47 vaine matie gas vaine imbwa dziya dzavanoshandisa vachirumisa vanhu vakatora makii emarori akawanda 15 vakasunga madhiraivha emarori ivavo 15. Chinondinetsa Mukoma Tanonoka Hwande ndechekuti zano painenge ichitsvaka rutsigiro masvondo matatu adarikawo vaida kunge vachimiririra bato ravo rezano iri rapera iri vaitsvaka rutsigiro vachiita marodhi show vachiimba vachiburuka vachitamba vachidini. Hatina kuona mapurisa achivavhiringidza kuita zvose izvozvo. Ndazobvunza Dispo kuti kochanetsa chii. Dispo anondiudza kuti unlawful gathering. Ndikavabvunza kuti what is the definition of unlawful gathering? Unlawful gathering zvinomboreveiko? Zvinoreve here kuti vanhu vari mudzimotikari vari kufamba havari mudzimotikari dzavo vachitengesa bhiza ravo vari mudzimotikari dzavo is unlawful gathering pakudii? Saka munhu wese kana vanhu vakafamba vari mudzimotikari vari mumarori vachibva kumabasa kwavo zvaakunzi here unlawful gathering? So zvinhu zvinonetsa kuti vana vakatidzinda kuparamenda zvisiri pamutemo nhasi unoita kutsvaka rutsigiro vava kuvhunduka. Zvinoita kuti vatidzivise kukambena chii ive ringoitika mavhotsi. Danga rirali yatanga takaita nezuro tisina kuzivisa mapurisa taita ayo hazvinonzikwa. Vanhu vari mudzimotikari vanofamba nedzimotikari hazvigoni kungati rodhi show iye anlawful gathering.
Saka vakasukwa ava varipi? Vabudiswa here kana kuti vachakavharirwa?
Havana kubudisa wakafarigwa pa mkubwa wa police station wakafarigwa ku Boy Central. Iniwada kunditora pa mbapa angu pandaga Afrika maitza kangu watu wako mwada kuindala unari buredu kupi tuto tisungo pasi mbote kukambina sakati kukambina sinasi tisina MP wedu saa kutala kunai so wakafungwa ni zuru wakafarigwa mba mkubwa wa police station wakafarigwa pa Boy Central. Mukoma tangu kawande, andiwele tindati saru zuzwe zaka jikamu nyika. Kala mangu mapate, aji zisa ukambina. Kala mutemo, usisandi sawa jizu, uyudoo kwa mainini, uyudoo kwa maikuru, asisa mbisa kama.
Saka, mwita sene nyaya yivachibaya?
Ta, zivisa, gwitaredu, lano zwari jina ushidawa nyika, doi waku fambira nyaya zacho, asisu, mukoma tangu kawande, atisumisi ukutaka ruti gini zanu, atisandi sema pulisa. Mapulisa wana meanga wana mwosa wana 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 tuwa kwa indaye muno misa wana waru shikambe minamuri ya lao nuna wakututakuma sita tashikambe minamuri ya lao pasina mwini jionga zungori pisifu wawamu zimotikai so mapulisa wangu tuwa kutingwa indaye iyo mapulisa wangu zamu tuma zati zato tuma isi wana wana mwosa wani ya wapara nuta honga chiyo alofu gazari mwari mwotikai sikwa wani wee so mfama ni zimotikari mwini mwika wafana kusungwa wakuti wani vikawa ndi wari mwotikai iyo mapulisa acho angari mwotikari wakaka sikere zembewa sikwa hitorofu kisewe zakari alofu gazari
asi hapana kakubadwa
panewa sungwa hapanga saka kuwa zanu kutitawona mapulisa mamu walungu teofa zilasi wachirewa nizi mbuma paono wane mbume mapulisa hundu kuwara saka chawona gwitaredu inasi rainda kuma sales ipo mkoboani rainda kuma sales ikum gwesendra wakipa kutisiza vani wakuwara ndi api asima kuwara wanasa iku nukuti wanangu achirewa ni mbuma asima pulisa
abo wange vari murongi wemisa nganu mbadure Citizens Coalition for Change wa Amos Chibaya wari parunare kugweru ne Studio 7. Tatadza kubata mutauriri we ZANPF ne mutauriri we mapulisa mudunhu re Midlands Assistant Inspector Emmanuel Mahoko sezvo nharembo dzavo dzange dzisingadavirwi. Zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nhasi muvhuro asi mamwe masangano anomirira varairidzi anoti nhengo dzavo hadzisi kuenda kuzvikoro zvadzo nekuti havana mari yekushandisa kuenda kubasa. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vanoti varairidzi vakabvumirana kuti havasi kuzoenda kuzvikoro zvavo sezvo vasina mari. Dr. Jovati hurumende yakatambisa nguva zhinji ichirega kuita hurukuro nevarairidzi asi zvino varairidzi havachasuduruki kusvika zvinonetsa varairidzi zvagadziriswa.
Zuva ranhasi izuva rokusuwisa, izuva rinotsamwisa. Zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Varairidzi vaida zvikuru kwazvo kuti zvikoro zvivhurwe mune zvakanaka. Asi pane zvinhu zvishanu zvapa kuti zvikoro zvivhure zvakavharwa.
Zvishanu izvi ndezvipi, Dr. Joe?
Chokutanga ndechekuti kuti zvikoro zvivhure mune zvakanaka, varairidzi vanofanira kunge vane mari yokuti vakwanise kuenda kuzvikoro kwavanodzidzisa muZimbabwe mese vachitravhela vachibva kumisha yavo. Chechipiri, vabereki zvinoinkludawo navarairidzi vanofanira kunge vakwanisa kubhadharira vana vavo school fees zvokuti vanavo vachienda kuchikoro kunodzidza. Chechitatu, panofanira kunge pane nhaurirano dzamandorokwati pakati pavarairidzi nehurumende. Asi zvatinongoziva kuti hurumende yanga ichiita chamuhwande muhwande navarairidzi ichiramba kuti itaurirane navarairidzi, zvinonzi pachirungu evasive and elusive attempt nehurumende. Chimwe chechina ndochokuti iyo varairidzi vanofanira kunge vachinzwawo manyukunyuku okuti vaende kunodzidzisa kuchikoro maisho kwazvo nyemba kutsva dzarungwa, chinonzi pachirungu intrinsic motivation. Tichitaura vanyori vamwe kana magugudira anonzi vana Maslow. Chekupedzisira, hurumende inofanira kunge ichikoshesawo health and safety zavarairidzi vana vechikoro neancillary staff. Zvatinoona ndezvekuti murairidzi uri panguva yakaoma yaSimon Chimbedu, munhu akatambira 19,000 umu muzvikoro, mari dziri kudiwa dzakaapurivhwa nehurumende mumaboarding school dzaakusvika ma190,000. Saka hationi zvichibhalansa, tinoona zvakakurira kumusoro setsvimbo zvichipa kuti murairidzi upenyu hwake huome zvikuru, nhamo ichitamba wishu achinunga svose nomuromo.
Saka Dr. Joe, varairidzi vanoti nenyaya iyi.
Varairidzi vese muZimbabwe vakabvuma kuti vanhu varombo vasina mari yokukwanisa kuenda kuzvikoro kunodzidzisa vana vavamwe vasiya vavo kumba. Nguva zhinji varairidzi vakazama kutaura nehurumende kuti ione kuti yagadzirisa maringe nemari dziri kutambirwa navarairidzi, zvikuru sei kuti mari yavo idzokere ku-US$540 yavaitambira October 2018 isati yasvika, pamwe chete nokuwanawo maallowances ana ECD, bloated class allowance, composite class allowance, class teacher allowance, neimwewo allowance yokudzidzisa A level kana kuva HOD, nokuti maallowance iwo mamwe ava $10 ya HOD nokudzidzisa A level. Yatinoziva kuti $10 hapana zvainoita yeRTGS. Chimwe chikuru ndechoti varairidzi vakanguri vataura nehurumende kuti vana vatatu vemurairidzi vasabhadharawo mafizi muchikoro chehurumende kana chikoro chinobhadhara varairidzi nehurumende, zvese izvi hazvisati zvaitika. Saka varairidzi vakaomerwa noupenyu savabereki, sevanhu vane mhuri, vana vavo vasingakwanisi kuti vaende kuzvikoro, hazvikwanisi kuti vasapote system inopa kuti vanodzidzisa vana vavo vangu kuti vazotonga vana vavo vasingakwanisi kuenda kuchikoro nemhaka yeurombo hwana baba nanamai vavo. Saka nhasi uno varairidzi havakwanisi kuenda kuchikoro, vakagara vakadekara kudzimba dzavo, vakamirira hurumende kuti gadzirise zvichemo zvavo maringe nemari dzavanotambira namaallowances. Tasvitsana kwamvura yacheka makumbo, zvaramba ng'anga murako achida, tomirira hurumende kuti ikwanise kupa varairidzi mari dzokuti vaende kuzvikoro. Asi kana isati yapa mari dzokuti varairidzi vacapacitated vaende kuzvikoro, varairidzi vambomira kuti vaende kuzvikoro nokuti havatorina mari yacho yokuenda zvikoro, kunyange vakada kuti vaende kuzvikoro ikoko.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Tatadzawo kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vatoro. Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission harisi kuita basa raro nomazvo. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti kana vanhu vashoma vakavhota, sarudzo hadzizoratidzi zvinodiwa nevanhu, vachiti ZEC inofanirwa kushanda nesimba kuti inyorese vanhu vazhinji. Vamakoni vati ZEC haina kushambadzira kuvanhu ruzivo rwekunyoresa uye haina kugadzirira zvokuita kana chimwe chinhu chikasafamba zvakanaka sezvakaitika zvondorapera apo umwe muchina wavo wakafa, izvo zvakakonzera kuti vanhu vazhinji vadzokere kudzimba dzavo vasina kunyoresa kuvhota.
Chirongwa chokunyoresa vanhu kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo hachina kutanga zvakanaka. Kana tichiyeuka, chirongwa ichi chaifanira kunge chakaitwa muna December wegore rapfuurawo. Zeki yakachimisa yakatidwa kuti itange yaona kuti vanhu vanenge vakwanisa kuona here kuwana here ma ID cards kureva kuti vanga vada kupa mukana kuna registrar general kuti atangewo kuita basa rokupa vanhu zvitupa zvinozova zvinovabatsira kuti vakwanise kuvhota. Saka tiri kuona kuti nguva yakapiwa registrar general yakapfuura pasina zvaitwa. Zeki yakazotanga chirongwa chayo mazuva pfuura vazhinji vanofanira kunge vachiregistra kuvhota vasina zvitupa zvokuti vakwanise kunonyoresa nazvo. Tiri kunzwa izvo kuti registrar general ari kutaura kuti vachabatana pamwe chete nezeki muna April panoitwa chirongwa chechipiri chokunyoresa. Ndonguva yavachabatana nezek kuti vakwanise kupawo zvitupa pamwepo zek ichipawo ichinyoresawo vanoda kuvhota musarudzo.
Munoti pamusoro pemashandiro ari kuitwa neZimbabwe Electoral Commission?
Tokuona kwedu zviri kuratidza kuti panguva ino zek haina kunyatsorongeka nokuti hapana zvatiri kuona zviri kuitika. Vanhu vari kuya kunonyoresa vashoma nene chaizvo. Mune imwewo nyaya tanzwa zvakare kuti pane imwe registration center nepamusana pokuti dziri kunzi michina yacho yanga yakafa. Zvino zvakadaro izvo zvinenge zvichitarisira kuti michina iyi inge usiri mumwe chete chete asi kuti pange panzvimbo pane muchina unokwanisa kuya nechimbi chimbi kuti ureplace uyo unenge wafa. Saka tinoona sokunge pachirongwa ichi tichiri kusangana nematambudziko. Zeki haina kunyatsochiongorora kuti vangachifambisa sei uye zvahona kunyanya kufunga nezvematambudziko anogona kusanganuka nawo akaita sekuti kunogona kunge kusina magetsi uyezve kunogona kunge mishina yacho isingashande nemazvo. Saka tinongokurudzira kuti Zeki ipaongorore ipapo inge yakagadzirira mazuva ari kutevera tichiri kungotanga. Saka pane nguva yakakura yokuti Zeki igadzirire zvakasimba kuitira kuti matambudziko atotanga kuona iwavo akwanise kunge achigadzirika.
Vamakoni, zvimwe zvamuri kuona zvamunoda kuti zvigadziriswe nekukurumidza ndezvipi?
Chatiri kuona ndechekuti hapana kuitwa kushambadzira kwakakwana yandingati voter education yekuti vanhu vazive kuti pane chirongwa chakadai chokuti vanhu vanyorese kuvhota. Izvi zvingadai zvakaitika kubva muna December kusvika panguva ino vanofamba vachifamba mumacommunities vachikurudzira kuti pane chirongwa chichauya ende tinotarisira kuti avo vasina kukwanisa kunge vanyoresa kuvhota kumashure vakwanise kunyoresa kuti vavhote. Zvino hatina kuona vezek vachifamba munzvimbo dzakasiyana-siyana vachiita kuti chirongwa ichi chizivikanwe. Zvinozova zvakonzera kuti pachatanga chirongwa ichi vanhu vashoma-shoma chaizvo vati vaenda kunonyoresa kuvhota. Tinonzwa isu kuti kumatebeleland kuBulawayo pane dzimwe nzvimbo kanguya vanhu vashoma-shoma chaizvo ndewo pane dzimwe nzvimbo hapana kutombouya kana nemunhu akanyoresa kuti avhote. Zvinova zvinoratidza kuti chirongwa hachina kunge chatanga zvakanaka. Saka ZEC inofanira kuti inyatsosimba chaizvo, inyatsoita kuti chirongwa ichishambadzwe chaizvo. Kana isingagoni kuzviita yoga ngaibatsiriranewo nemamwe masangano akazvimirira kuti pave nemaprograms pamaradio, pave nemaprograms pamatv uyezve pave nevanofamba munzvimbo dzakasiyana-siyana maroad shows vachikurudzira vanhu kuti vabude vakwanise kunonyoresa kuti vakwanise kuvhota. Izvi chete ndo zvinoita kuti chirongwa chiri kuzouya chedelimitation commission ichi chokugadzirisa maboundary emaconstituency chifambe zvakanaka kana vanhu vakwanisawo kunyoresa kuti vakwanise kuvhota.
Avo vange vari sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vari parunare kuHarare neStudio 7. Tichienda pamhepo, vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muzek vaJasper Mangwana vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Mubaro rakabudisa nezuro sangano reZimbabwe Peace Project rinoti bato riri kutonga reZANU PF riri kumanikidza vagari vekumaruwa kupinda mumisangano yaro. Baro reZimbabwe Peace Project iri rinotivo ZANU PF ndiyo iri kukonzera mhirizhonga munzvimbo zhinji munyika. Newsday rinoti vakuru vezvikoro kana kuti school heads vakazivisa nezuro kuti vachatadzawo kuenda kubasa sezviri kuitwa nevarairidzi vachiti havana mari. Izvi zvinotarisirwa kuvhiringa temu yekutanga yezvikoro. MuNewsday makare, kanzuru yeguta reBulawayo inoyambira vagari veguta iri kuti ichadzima mvura padzimba dzavagari vasiri kubhadhara mutero wemvura kukanzuru. Kanzuru iyi inoti vagari veBulawayo vane chikwereti chinoita mabhiriyoni matatu nezviuru mazana matatu emadhora emunyika. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi pastudio sefe napo. Ndinoitwa Save Msaigwa. Ndinotaura ndiri kuno Johannesburg, South Africa. Ndoda kutanga kubatana nyaya yakaanonzwa navachiwenga kuti kwai zvikoro zvinofugwa musi wa 7. Uku kungova kungotaurawo zvako. Kufugwa kwezvikoro ndokunge vadzidzisi vachienda kubasa. Apo vari kureva kuti vachaenda vongonovhura musi wouye zvikoro here? Musina vadzidzisi, saka vana vanenge vachienda kupi kunodii? Tambisa nguva yedu savabereki tichikwera tichinetsa vana kuvatumira kuenda kuchikoro kusina vadzidzisi, saka vanenge vachiita kuchikoro kwacho kunodii? Vechidiki, chisvinurai. Inguva yekuti muchisvinura musumuke, mutore action. Mukaona mukasatora nyika 2023 kubva kunharadada dziripo idzi dzeZANU PF, hamuchafi makaitorazve. Zvose zviri kutaugwa zvokunzi zvikoro zviri kuvhurwa musi wa 7 ndezvekugotsikwa tsuro, ndezvekurumana kwemuhazvo. Nyika ichanaka 2023 panopinda mukomana anonzi Nelson Chamisa.
Makadiko kustudio 7, makadi maZimbabwe. Ini ndiri kuno kuchikomba central kunotungamirirwa nava Felix Mona. Ndine mubvunzo kuna vamona kuti ko zvamuri kungosimbirira kubhora, ko marodzi ayo matitifambe sei? Marodzi emuchikomba central, chikomba east, chikomba akafa zvekufa. Tiri kurarama nenyasha dzamwari kuti mota nemabhazi zviri kufamba kushingirira, asi aiwa vamhona, vamhona. Takakupai matemu mangani, asi rodhi nanhasi hamusi kugadzirisa, muri kungosimbirira zvebhora bedzi. Tigadzisireiwo marodzi, tigadzirisireiwo marodzi, vamhona.
Makadiko hama neshamwari, ndinoitwa mukoma Steven. Ndinongokumbira kuti hama neshamwari vatsigiri vose veCitizens, Citizens Coalition for Change, ngatinamatirirei mutungamiriri wedu iyeye Nelson Chamisa kuti vose vanomurwisa havashayiwe simba rekumuparadza nekuda kwezita raIshe Jesu. Ende chimwe chinhu, 1 handetinoregista kuvhota, 2 tozoenda kunoregista tozoenda kunovhota kwacho, 3 tochengetedza vhoti yedu. Tozati mukomana kana apinda namo nematambudziko zvinotiza, regai kuterera zvinoitwa nevanhu vane uzira veZANU PF vane 42 years vasingadi kubva, vatingoda kungodlana nhasi, vango after money, vango after iwo nemhuri dzavo chete. Saka vedu wee, register to vote. Every youth, go and register to vote.
Ya, iko zvinezvi haregai tikuudzei maZANU PF, vakuru vakuru vemaZANU PF. Asi zvinhu zvandoda kuudza izvi munotozviziva vemu, asi kuti dzinongovawo shungu. Zvinoshupa kuti murege kuita shungu, itaiwe shungu muchitaura saizvezvo. Iko zvinezvi nemadzidziro aita mwana weZimbabwe, because mwana weZimbabwe ari 50 years and below, iko zvinezvi adzidza, zvinoreva kuti wakuziva. Vachasiri vanhu vaya vekukwenenzverwa zvokusvika pakuudzwa kuti nyika inofane zvakati, nyika inofane zvakati, nokuti vaiudzwa izvezvo vanhu vakanga vasina zvavanoziva vakanga vakamirira inonzi spoon feeding chete vaika zvinovoneta because iwe uchitaura vanenge vatova mberi kwako paunotaura zvaunenge uchitaura tinoita tova mberi kwako tichitoziva pakafira nyika nepainofanira kumukira nezvinoda kuitwa zvokuti masambisheni vanachamisa aizvo hazvishandi tinotoziva kuti mari yakabiwa gore rakati ikadyiwa nananhingi vananhingi vari kutorya uyezve vanhu vari kudya mari yakati pagore vanhu havachavaraidziki vice president vedu vachawira vachiwenga nyaya dzemasambisheni chisiyana yenahadzesi mava kungozvitaurawo zvenyu chinotovapo itaitai zvamunoitai zvokutora vana mhonzora nevamwe muchivashandisa chete ndozvanotoona zvamunotokwanisa
mamukasiku pastudio 7 mamukasiku vanhu vese ya ini ndine nyaya yekundinitsawo gavhumendi yedu inoziva kuti tiri kutambudzika nyika munomira zvakanaka but makwidziro ari kuita mafees hamuiti vari kuzoona sei apa pavana nenge vakagara kumba apa papatini tiri mulockdown mafees obva akwidzwa tem inenge ichidzidzwa vana inenge idikidiki ende vari kukwidza mafees isingaiti handizi kutiwo chii havari kuzviongororawo here kana vari kungozvitiwo semaona anoitawo mari tomaona anoita munhu wese koti tu muno mutinorama neagriculture amene kuti vari kuzvifambisa sei mvura ikanaya kunzi mvura yanaya kaikaizvo isati naya mvura kulila zinenge chiunenge muchiitenga ma$30 ikangonaya chete izvirondoiteayakanga yamu70 top uria akangwaiazira ma100 makatisanona famin city ominium zfc mapurise acho anga asikatomboite amiri vanotadza nekukondora saka da kuziva kuti agriculture chinga kurisi kana vachidhosa fedeza zvakadai chibaga izuva chavanhu chatongochukuka chiri munda notoana wakundikana kutenga mafertilizer acho saka menoti vagavhumendi yedu iri kuzvionawo here kana kuti ndo vari kuita mabhizinesi acho asiua zvekufambisa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mumutambo wekupedzisira kuAfrica Cup of Nations nezuro Senegal yakatora mukombe uyu kwokutanga mushure mekukunda Egypt nezvibodzwa 4-2 pamapenalty zvikwata zviviri izvi zvakatamba kwemaminitsi 120 asi hapana akakwanisa kugohwesa izvo zvakakonzera kuti paitwe mapenalty mutambi wesenegal Sadio Mane uyo anotambira chikwata cheliverpool akagohwesa chibodzwa chakaita kuti Senegal isimudze mukombe weAfrica Cup of Nations
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mapurisa mugweru nezuro akasunga vatsigiri vecitizens coalition for change vakange vachitsvaga rutsigiro rwesarudzo dziri kuuya mwedzi unouya zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nhasi asi varayiridzi vachiti havana mari yekuendesa kumabasa
Sangano Zimbabwe Election Support Network rinoti Sangano Zimbabwe Electoral Commission harisi kushandira vanhu zvakanaka. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.